Panya yevoters roll, bumbiro rentemo kana kuti constitution inotaura kuti bato roga roga rinofanira kupiwa voters roll. Isusu tikona kuti voters roll hatisati tapiwa isusu seTriple C. Vhiki yakawedzera mapolling station uye vakachinja zvinhu zvakawanda pavoters roll, zvichireva kuti mavoters roll akapiwa kune Triple C mavhiki akapera aya rakasiyana nevoters roll riri kuzoshandiswa musi weelection.
Ko sei bato reZANU PF siri kuchema-chema nenyaya yegwaro revavhoti kana kuti voters roll iri semaonerenyu?
Tikuona kuti ZANU PF haisi kuchema nyaya yevoters roll, zvinoreva izvo kuti ivo vanaro asi isusu hatina. Naizvozvo takaendesa nyaya yacho kumatare kuhigh court, tikati aiwa voters roll inofanira kubuda paine nguva ezvinezvi tasarwa nemazuva 9 kuti election iitwe. Tichireva kuti nyaya yacho inofanira kunzwikwa nekukurumidza.
Ko iwo matare ari kuti kudii panyaya iyi?
Tanzwa nhasi kunzi matare kuhigh court ikoko mutongi ataura kuti nyaya yacho haifanirwi kunzwikwa nekukurumidza. Isusu seTriple C tinoona kuti zvinhu zvakadai so zvinokanganisa free, fair, credible election.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti voters roll ndo syllabus, ndo rinotiratidza kuti mavhota mangani ari kuvhotera kupi, mapolling station acho ari kupi, vanhu vakaiswa papolling station yega yega zviri kuenderana here nezvinotaurwa pamutemo. Saka isu tinokurudzira veZEC kuti tapota mutemo ngautedzerwe. Tinoudza zvakare maobserva kana kuti vari kutarira maelection kuti ndizvo here zvinotaurwa nemaguidelines estadic emaelection. Handizvo, saka ngazvigadziriswe pachine nenguva.